musangano wekuitika kutinya uyu nechekuita nenyaya dzemafertilizers. Iyi musangano wakakosha zvakanyanya muAfrica because unotaura nyaya dziri surrounding production neproductivity. Ndichinyanya zvikuru sei kuda kunyanyofokasa panyaya yeZimbabwe. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti well over 67% yenyika ino inorarama through agriculture. Zimbabwe is an agro-based economy. Ende kana zvakadaro kurova izvo kuti vanhu tiri vanhu tiri nyika inorima ine maconducive environment anosupporta agriculture. Tine maclimatic conditions anosupporta agriculture. Saka we cannot practice farming or sustainable agriculture or responsible agriculture kana tisingatauri nyaya dzemafertilizers.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nekuti kurima muvhu uchirima gore rino nerinouya nerinouya, what you are simply doing is you are extracting the minerals from the soil. You are extracting, uri kutora ma minerals muvhu pasina chauri kudzosera imomo. Saka ndopa munoona kuti nyaya dzekutaura dzema fertilizers, even mabanks ari kukurudzirwa kuti wabatikire. Tinonida capacitation semaAfrican countries. Tikwanise kubika fertilizer yedu tega. Fertilizer inoenderana neizvirevi. Izvirevi rine dzimwe nguva maminerals anoshota kana kuti anoda kuti awedzerwe kuitira kuti zvatinorima tirime zvinopundiso.
Asi muZimbabwe muchiri kugadzirwawo here fertilizer inokwana sezvaiitwa kare? Zvinhu zvakamirawo sei?
Mubvunzo wenyu wakanaka zvikuru mukoma Blessing panyaya dzekugadzirwa kwemafertilizer. Chandingataura ndakada kupindura mubvunzo wenyu, ndikada kuupindura zvakadai. Nyanzvi dzinoziva nezveivhu muZimbabwe muno mayatinoti masoil chemists, masoil analysts, masoil nutritionists arimo anotoziva kuti kune fertilizer yakati mukatarisa kuchinhuwe kuna naAlaska mine kuya kuya. Kunobva vana Dolomitic mine, vana Dolomitic lime, vana calcitic lime, makambani emafertilizer sekutiwo munongoonawo kuti nyika imwe naimwe ine matambudziko ayo. Hazvisisina kuita sezvazvaimbova kare.